Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kurume 2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rinomisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo Lobengula mukumurutsudzwa kweumambo hweshurudzi hwendevele kwange kuchida kuitwa muBulawayo.
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Darere High Court ramisa kugadzwa kwava vulelani kumalo samambo Lobengula mukumurutsudzwa kweumambo hweshurudzi hwechidevele kwange kuchida kuitwa muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa utsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze peHigh Court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu. Mutauriri weRoyal Crown Trust vaEffie Ncube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaMartin Makonese vati kugadzwa kwavakumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo weMandebele kuri kunze kwemitemo yenyika. Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMatabeleland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vataona kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads. Ndozvo zvatachida kuti explain. Asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva, chief mutsva, unovuisiwa ku provincial assembly of chiefs vogara dare. Ma chief anogara dare iroro apedza voendisa ku national assembly of chiefs ndo vanogara dare futi iroro. Kana vavona kuti pane kodzero vanovuisa kuna minister, minister aoendisa kuna president mambo ogadzwa. Ndokufambisa kwavo. But ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare.
Vamutandazo Ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hweMandebele.
Ya ndikati these guys vanota kuti mambo avo anoitwe then kuti mambo wetu anoindo, it doesn't need Mnyangagwa, it doesn't need Obert Mpofu, it doesn't need riot. This is for the Ndebele people, for the culture of Ndebele. Finish. I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna ukwenza into yabo.
Pane makakatano agara aripo panyaya yeumambo hweMandebele. Gore rakapera, vaRafael Chumakumalo vakazviti ndivo mambo Mzilikazi the Second. Masvondo maviri apfuura vapita zwide kumalo vakazvigadzawo samambo Nyamandelo Bengula II. Ukuwo mangwana vavulelani kumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Governor weBanga guru renyika Dr. John Mangunja vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement yavamunangagwa ayanga isiri backed nemutemo. That's why mari dzatoka dzishoma. Nekuti inonzi externalization pachirungu. Kuburitsa foreign currency. Uchiburitsa kunze. But muno muZimbabwe, US dollar ndoma yaamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket Pick n Pay umu. Ndikuti unoshandisa maUS dollars. Po ndo yaanyaya yaamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization. Zangofane zim dollar ataimboti naro. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana personal legal clarity, they cannot be compliance without a law. Chechitatu chataakunzwa manje ndechekuti taakunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa. Dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu vada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure kudomwa. Kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanani, because we now have evidence kutaura mazikurukota anotyisa muhurumende omu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatikutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chisina legal framework hatisi binding. Zvafana nemutemo indigenization wari kuti vakabvisa. Indigenization Act ichiripo pa section 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa, because kana vanhu vatina kupara mhosva pane mutemo unonzi defamation wekuti vasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tiri kutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis. Nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe governor weBanga guru renyika reRBZ, Dr. John Mangudya.
Totwani, due process akatangwa ipere. You know kuti some people were going through the banks and itika, because they were going through their commercial banks. My banks might be best to not be able to submit the submission with the deadline of 28. Satokupan, you mukana already. And that one was anga south ahead the call the amnesty acho. It means that Musa 19, as the president said, will then be able to publicize my companies nevano was not with the amnesty. When you are then the law will take its course after that. But anga upwanga wandaka.
Asi muri kufara here nehuwandu hwevanhu vatambira kurudziro yehurumende?
Zvikuru. Dai 50% is not a bad number, and it means that the diversity, so definitely a return positive that way is a positive thing. It means the people are happy in the amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure our own compliance. So we are happy, quite happy.
Avo vanga vari governor we banga guru renyika re RBZ Dr. John Mangunja vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mashoko yaabuda apo vagari vanga vachinzwa kubva kucommission National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugarisana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu Pastor Kuraone Mutimwi vati kuti nyaya dziyananiswe zvakanaka mumaruwa vamunangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kukumbira ruregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then ndoda kutaura mutoro the power of sorry. Ndirikuda kutsanangura kuti kana mwana akadonha murodhumu handizi usiri wamudonhedza unoti sorry. Mwana otosumuka otobvisa mavhu ofara nokuti wanzi sori. Imwe sori haiuye nokuti ndiwe wakakanganisa. Imwe sori inouya nokuti uri mupozisheni yekuti unogona kunyaradza akuvara. Saka tiri kukumbira kuti vamunangagwa president wenu vari flanged nevakuru vemasoja vachimirira 5th Brigade kana kuri kugugula hundi. Vachimirirawo vagona kungomira vanyika kuti nokuda kwekuti vana veZimbabwe vakarwadziwa. Tiri sori nokuti mapasto tisakatumwa kuzokutungamirirai. Ndo sori inotsvagwa nevanhu veZimbabwe yokutanga. Kwasina sori yekuti takunanga mapesimasi nezvipi.
Vasamewo makaya vatiwo kana mutungamiriri apedza kumbira ruregerero commission inofanira kuona kuti vakatorerwa zvinhu zvavo mumhirizhonga yezvematongero enyika vadzoserwa uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mhosva dzavo.
Saka isitori kuti commission iyi isomudze nyaya dzese ispecial dzakatonge dziri mumaurisa dzikapuwe madokumenti maarara watiwata. Saka izvezvi mapurisa akatoti ndimukoma wangu ihama yangu kwakusindika kana kwakuzvisiya. Saka komisheni iyi ngaizvisumudzire nyaya idzodzo dziitwe dziri pakaorowa wemunhu nemunhu muripo wemunhu munyika ino unozikanwa kunzi wakaoraya nhingi iwe muripo wachiri mombe 15 dzoitwa vanhu vosvikidzana foyo ndozvaitwa. Haikona kuti taregererana iwe mukadzi wacho uchinayo wawakatoririmo kuregerana kurudziko. Dzosera zvinhu zvomunhu wawakatorera wakatora mukadzi womunhu wakaa.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri veZANPF nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbo vasadyaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kuti vamunangagwa vakumbire ruregerero komisheni inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana veZimbabwe.
Kana tichitarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutare taura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresva ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi. Kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatinoziva yangaitaurwa nacomrade avo yakaitika muchimurenge ini ndiam a victim you see ruoko rwangu zvarwakaita. Kana mukangotaura chete nehistory yegukura hundi musingataurawo nezvangu and iam sterile now handiti because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunuko dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitangei kure kuna nambuya nehanda vana sisu John Roth if they are there bring them to book. Zvimwe zvatotatanza nguva tichiti ngatitaure kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzacho are they still existing. Musirikazi is dead. So ishu iripo ndeyekuti vamunangagwa zvavakauya 100 days dzawo idzodzo vaifanwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU PF wakaita perfect violence nokuti nyika ino haisi yomunhu ndedu. We cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amai Lilenji Gwedere vati commission yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava varwisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizag. Nepfenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusheya kwava Morgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi matsuro vachiti bumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepa nawo andaiverenga nhasi ndikazviverengawo pamaWhatsApp group ndikaonawo pastatement yakaburiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension. Saka pamutemo chaipo chaipo ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii, mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei, masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika patime yokuti ndinotaridza mwadhi, ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvichakasimba ndirikuramba ndiri mutauri webato ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo enga achitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawa ka kungota kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yesuspension. Pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro reMDC kana kuti MDC Constitution. Saka pari zvino nditaura neyo kudai handitorina tsamba handitombozivi kuti suspension yacho ndeyei, ndongo wawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wavo zvarirwe nerwizi, ini nditoripo ndiriti.
Munyori mkuru mu MDCT va Douglas Monzora vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano waNezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura namaita Bita Kumalo avo vari kunzi ndo vave kufanira kubata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mu MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiani otora chinzvimbo chevaimbo vamutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Musangano weNational Council wakaitwa neZuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiriri webato azere, asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva. Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongresi mushure memwedzi gumi nemiviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa neZuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa naThomas Chiripasi. Tichiri paMDC toenderera kune yeMDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vachamisa kunyange hazvo muMDCT mune makakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals.
Ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
Vachamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa, asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzionzi mutungamiri ibasa.
Pamwe nebudiriro,
isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunangagwa kuti shanduko inongova pamuromo chete pazviito, hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachiita masvinga yemukana.
MDC Alliance yakumbira ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. Vachamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi, vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZanu Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Shika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Muhlanga zviri kuitika pa social media nepa Facebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa VOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepa WhatsApp.
Aiwa ndinirwa Isaiah Madon riri kutaura ndu Pretoria. Aiwa ndi nofara chaizvo nezvakwa achizviona president vedu vamunangagwa. Zvisinei nekuti hongu nyika ingagadziriswa zvaro negore or rezine 2 years, asi zvavakachibva pari zvino aiwa at least better. Uye corruption yekutevera maperpetrators vari kuedza nepavanogonawo.
Muri kutaurira kumajoba kotosepa Botswana. Richatoda kutaura nyaya yekugadzwa kwakaita president wedu weZimbabwe
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeShona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup qualifiers ari kupfungaudza utsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal. Mumutambo uyo mashevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi e2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe: Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa weInternational Cricket Council WEMA ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vaongorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove captain wemachevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup aya.
Rwendo rwu tiri kurwona rwakakosha stereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva ose aya kuti
asi makundano akadai mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiyo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup gumi nemaviri akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakasandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata gumi nezviviri adzikiswa kusvika pazvikwata gumi uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzvimbo. Tichitarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro, zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari muri yemubati wepagedhi weChapungu Roy Mazingi uyo akashaika munandira. Mazingi akashaika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa chelife talk na 8 PM pantiri kutarisa mbonga mupopoto iri kuitika muMatebeleland vanhu vachirwira umambo rwerudzi rweMandebele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanonoka Wande.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.